manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 6/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinoizvi ri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini maonero angu kwakuitwa zvematongerwo enyika kuti iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti zvayakaburisa ndizvozvo, hurumende yeZimbabwe ichiti handizvo. Saka pakuita kanenge kakusawirirana karipo.
South Africa neZimbabwe zvotatsurana panyaya yekuti pane vana vanodarika mazana mana kubva kuZimbabwe vaida kupinzwa muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Chakonzera kuti vanhu vange vachinorara mutsara vamuke rungwana ngwana pare zvino inyadzi kuti mapasipoti akanzi ari kukwira musi wa 1 January.
Vanhu vakawanda voita chipatapata chekuedza kutora magwaro ekufambisa zvapa kuti nguva yekuti vashandi vekuhofisi yamabharani mukuru vashande iwedzerwe. Ko dare rati kudii panyaya vasengezo chavangu yekuti vakadzinga mubato re-CCC vasakwikwidze musarudzo nemusi wemugovera. Tichakupai mhinduro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita ropa rakaipa pakati peZimbabwe neSouth Africa panyaya yevana vekuZimbabwe mazana mana nemakumi mana nevatatu kana kuti 443. Vanonzi vakabatwa paborder re-Bade Bridge vachida kupinzwa muSouth Africa pasina vabereki kana magwaro ekufambisa akakwana. Gurukota rezvemagariro evanhu vaJulai Moyo vanoti vana vavari kuziva izana nemakumi maviri nevana vakabatwa kudivi reZimbabwe uye vakati vakawanda vavo vakatodzoserwa kuvabereki vavo. Mashoko avo atsinirwa negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe avo taedza kubata asi vakati vange vari musangano kuState House. Asi gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vaudza Studio 7 nhasi kuti vari kuramba vakamira semusambangwena pakuti South Africa yakabata vana mazana mana nemakumi mana nevatatu ikavadzosera kuZimbabwe. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemabhodha muSouth Africa vatumirawo mashoko kuStudio 7 vachitsinira mashoko ava Motsoaledi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara.
Ini maonero angu kwakuitwa zvematongerwo enyika kuti iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti zvayakaburisa ndizvozvo, hurumende yeZimbabwe ichiti handizvo. Saka pakuita kanenge kakusawirirana karipo. Asika isu tiri kuti kana hurumende yeSouth Africa iri kuti vana vayakabata 400 mazana mana ane makumi mana ane vatatu pamumabhazi aibva kuZimbabwe achiuya kuSouth Africa, ngaiburitse umboo hwacho kuti iyo izvichenure panhau iyoyi.
Asi nyaya yekuti vana vanoenda kuSouth Africa vasina magwaro akakwana kana kuti vabereki vavo inyaya inokushamisa iwe here imimi?
Haizi nyaya inoshamisa nekuti zvinhu zvinogara zvichiitika izvi hazvina kutanga nhasi. Vanhu vanotumidzira vabereki vamwe vanenge vari kunoguka vachishanda. Saka nguva inoyi yaDisemba ndoine holiday yakati rebei. Saka vabereki vanobva varonga ine ndokune holiday inofadza vazhinji yeChristmas. Saka vabereki vanobva varonga nemabhazi kuti vana vadi vauye kunoku kuti vazotambawo Krismas nevabereki vavo. Saka hatizi chunu chitra zina kutanga nata.
Sema onirou enyu, chii chingaitwe one Zimbabwe kuti izi zisaitike kuti vana wakwanise kuwana magwaro nekuti vakaenda akavasina vabereki dzimwe nguva vanogona kupedzisira vapinda mukanwa mamperi.
Izvozvo panotoone risk iyo yakatoepisika yekuti vanopinda mukanwa mamperi zvokwadi. Chinoda kuitika ndechekuti vabereki kuZimbabwe vanofanira kudzidziswa. Kana even vari kuno kana kune dzimwe nyika vanofanira kudzidziswa kuti vazive kuti mwana haagone kufamba ari ega kana achiri mudiki. Anenge achida munhu anenge vanotonyora paafidavit vachitaura kuti ndapa munhingi wangu mhume yekuti afambe nemwana. Nekuti kana pasina afidavit uyauya ari kutarisa zvichida semapamwe mwana wegwaro rekufamba naranaro. Asi ari kutarisa uya anenge achiti iwo zvauri kuuya negwaro iri unani. Uyauya webhazi angopiwa uya asina afidavit haakwanisezve kuzoradza ubo hwekuti iye apiwa mwana uyu zviri pamutemo. Saka zvinenge zvakangonaka kuti vabereki vaite zvinodiwa pamutemo, vaite tsvagurudzo yekubvunzisa kuti kana mwana achida kunge achifamba ari ega achibuda kunyika yeZimbabwe achienda kune imwe nyika kunodiwa chii, vogadzisa zvese izvozvo mapepa zvaanodiwa. Hapazombe ichidambudziko zveirori izvi.
Asika vamwe vabereki vanenge vari kuti magwaro acho ekufambisa anenge ari kuti dhurei kuZimbabwe uko.
Magwaro ekufambisa ari kudhura ende ari kutozowedzera futi kudhura. Handiti vakatiti kana taakutanga January dzira wegore rinouya iri magwaro anenge akuita 200. Saka iye zvino izvi kana tiri kuti magwaro ari kuita zana rimwe chete nemakumi maviri emadhora riri kudhura, ko kuzoti parinezenge raakuita mazana.
Vanoona nezvekufambisa kufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Nekuona kukura kwedambudziko rakonzerwa nekuwanda kwevanhu vari kuforera magwaro ekufambisa kana kuti mapassport, hurumende inoti yawedzera nguva dzekuvhura maofisi ekwamudzviti nyika yose kubva na7 mangwanani kusvika na7 manheru muvhuro kusvika chishanu uye kubva na8 mangwanani kusvika na3 dzemasikati nemugovera. Maofisi aya anga achimbovhurwa nenguva dza8 mangwanani achivharwa nenguva dza5 manheru muvhuro kusvika chishanu. Kuwanda kwevanhu kunonzi kuri kukonzerwa neurongwa huri mubudget regore rinouya hwekuda kukwidza mari dzemapassport kubva pa120 United States dollars kusvika pa200 United States dollars. Passport dzemazuva ose uye dzinenge dzichikwidzwa kusvika pa200 dzinenge dzichikwidzwa kubva pa $200 kusvika pa $300. Passport dzechimbi chimbi dzichange dzichiwedzerwawo kutanga musi wa1 ndira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera.
Ndingangoti nerimwe divi hurumende ingangova iri kutaura chokwadi kuti veruzhinji vanouya vakawanda nguva inei nekuda kwezororo nevamwewo vanenge vachidzoka munyika vanenge vachidawo kuti vawane magwaro aya ekufambisa. Asi chakonzera kuti vanhu vange vachinorara mumutsara, chakonzera kuti paite bararamhanya, chakonzera kuti vanhu vamuke rungwana ngwana pari zvino inyadzi kuti mapasipoti akanzi ari kukwira musi wa1 January ende ari kukwira nemari inotyisa zvikuru nekuti kubva pa$120 mapasipoti ari kuenda pa$200. Emergency passport iri kubva pa$200 ichienda pa$300. Saka vanhu vari kuti zviri nani vaite nhangemutange vachiri nekamari kachona vonotora magwara aya musi wa1 January usati wasvika.
Munoona here danho ratorwa nehurumende iri richipedza dambudziko irori rekuungana kwevanhu kumapassport office?
Dambudziko tichitori naro richatirerukei, asi tichitori naro nekuti vanhu vari kuda kutsvikinidzana mitengo isati yakwira mutarara. Saka kutsvikinidzana ikoko ndo kuchakonzera kuti dambudziko tinge tiinaro kusvikawo pamwe panopera gore rineri. Asi dambudziko harina kwarinoenda nekuda kwevanhu vari kutyira kuti homwe dzavo dzinenge dzazotirerukei kutanga musi wa1 ndira 2024.
kunze wekuwedzera nguwa zvaitwa izvi nehurumende vakuchera ndeapi mamwe matanho amungakurudzira kuti aitwe kugadzisa dambudziko iri
chekutanga ndechekuti mapassports anofanira kunge achiwanikwa padhuze nepanogara vanhu tichireva kuti kumadistrict offices mapassports aifanira kunge achiwanikwa ikoko tinonzwa kuti vari kuvhura madistrict offices inzira yavangashandisa iyoyo kurwa nedambudziko iri asi tekipiriwo inyaya yekuti panofanira kunge paine urongwa hwekuti mapasipoti asatove nguva pariri zvino yanga ranga riri vhiki panofanira kuita urongwa hwekuti mapasipoti asatove nguva asati abuda kune vanhu vanenge vakaapplya kuitira kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakanaka chechitatu kune kuri kuwedzera vanoshanda vari kudhipatimendi iroro
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 mutongi wedare repamusoro rehigh court vaneva katiyo nhasi vambosendeka parutivi mutongo vavo panyaya yakakwidzwa kumatare nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa Recidivants Coalition for Change kana kuti TCCC vasengezo shabangu yekuda kurambidza nhengo dzebato iri dzavakadzinga mudare reparamende nemakanzuru kukukwidza musarudzo dziri kuitwa nemusi wemugovera Magweta ETCCC anoti ari kushamisika nezviri kutaurwa navashabangu sezvo musarudzo dzemunyama vhuvhu vanhu vavaitsigira vakabvumidzwa nezeki kukwikwidzana musarudzo idzi nevainge vanyorerwa magwaro nedivi ravachamisa mune imwe nyaya dare repamusoro rati richanzwa nemusi wa15 zvita nyaya yedzimwe nhengo dzeTCCC dzakaendesa mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda kudare vachiti vakatyora mutemo nekuvadzinga mushure mekunge dare ratonga kuti vachavangu vambomira kudzinga nhengo dzebato iri kusvika dare rapa mutongo waro Musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA wapinda muzuva rechitatu nhasi pachizeiwa nyaya yekutsvaga nomba dzekurapa zvirwere zvepabonde uyewo pachizeiwawo nyaya dzekuwana zveumhizha neumhetura mukugadzira nomba idzi kana kuti African mRNA Vaccine Technology Sangano reNational AIDS Council rasimbisawo kubatsirwa kwevanhu vane hurema wakaita sekusanzwa kana kutaura gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vataurawo pamusangano uyu mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu anorarama neutachiwana weHIV achishanda nesangano reMaxwell and Friends Foundation mufundisi Maxwell Kapachawo
kuungana kwatinge takaita kudai kuri kuchidzama kuda kutsvangana mazano uyezve nekuoneka kuti totii kwatiri kuti kubvakara makore manomwe kuti tisvike panonzi HIV and AIDS harishave dambudziko pasi rese asi izvozvo zvikasvitika sei pabwe pacho Zimbabwe senyika noti tiri kutarisa kakuti izvozvo kunyange panhau dzebhajeti dzakaturwa last week tichitarisa mugore ra2024 hatisi kukwanisa kusvika paAbuja declaration
asi kamufundisi vebazi rezveutano nebazi rezvemari tanzwa vachitaura kuti vari kuisa rutsigiro rukuru muzvirongwa zverwisana nedenda irori
15% of the national budget dzaiyaiswa kupi kuutano izvozvo zvaramba izvozvo gore negore togara takazvichenera asi hazvisviki saka chikamu ichocho chinenge chatoitwa chinenge chaunzwa kuministri yezvitano pamwe pacho kurongori idonhwe rakadzikabadzi zvisingapedzi kuti zvibatsiridze pane zvinofanira kuita saka idambudziko rinoitika iroro zvakanyanyisa tiiri chimwe chinonyanya kuti gozhera ndichocho kushayikwa kwemishonga munzvimbo dzedu dzatinoenda kundobatsirwa
tombonzwawo vemamwe masangano nevamwe varwere vachiti mishonga iriko kuzvipatara pachena iri kuwanika zvakadini munyika
tombatati mwana atsva dumbu mai vatsva musana hongu pamwe pacho vanoda kutibatsira vana chiremba vane vakoti varipo asi zvokutibatsira nazvo zvakaita semishonga yacho hapana saka ipapo ari kuzongoramba achitsva panenge pachidzwa mikono muviri tisu huswa hunoramba huchitsokodzerwa kuti tisu tiri kurwarirwa tisu takagosherwa nganditori semunhu akaita kunge ini ari kunwa mishonga yemaarv yandiri kutenda kuti parinhati chikamu chikurusa chiri kubva kunze kwenyika chiri kubva kumadhona ndo ari kutibatsira uku ndo kunonzi kurererwa vana nababa vepanext door
tichitarisawo iwo musangano weikasa uri kuitwa uyu zvamunenge muchitarisira imi kuti mubudewo nazvo zvinozobatsira mumusangano uyu ndezvipi
musangano wemhando yakadai uchiitirwa uyezve muno muafrica tinotarisawo kuti zvisungo panobuda zvisungo zvakawanda nokuti tiri vanhu vasangana tiri vanhu vari kubva vane from different background uyezve vamwe vacho vanenge vane zvinyunyuto vamwe vanenge vane zvikumbiro saka pamusangano yakadai ndo patinenge tichipangana mazano pamwe pacho tichidzidza kuti vamwe vakazviita sei
murwiri wekodzero dzevanhu uye vachirarama neutachiwana weHIV vachishandawo nesangano reMaxwell and Friends Foundation mufundisi Maxwell Kapachao vari parunare naIvan Zininga weStudio 7 muHarare. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana dzekudzidza pasina matambudziko resafe school zones Zimbabwe rakaparura chirongwa chekudzivirira vana vechikoro kubva munjodzi dzemugwagwa apo vanenge vachienda kana kubva kuchikoro chirongwa ichi chakatanga kuGlenview 8 primary school uko kunonzi kune vana vasere vakafira munjodzi dzemugwagwa makore matatu adarika mukuziya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata vaMacleo Mapfumo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri.
Chirongwa cheSafe School Zones iprogramu yatakadzidziswawo neUnited Nations patakamboenda kuDecade of Action yeRed Safe iyo yatirikuedza kungofamba nayo kuti pazvikoro zvese tatasapa vana vari kutsikwa nemotikari vari kusangana nemaaccidents nhamba yakati kurei panenge pane vana including vana vechikoro so maSafe School Zone tiri kungoti nharaunda yese yakakomberedza chikoro ngaive ine mainfrastructure inoita kuti vana vachengetedzeke pakufamba
tichitarisa infrastructure iyi yamuri kutaura tingatarisira zvinhu zvinenge chii
changa chatinofanira kutanga taita ndechekuona kuti paarea yamuri da kuti ive safe zvii zvinokodzera or zvii zvinoenderana nenzvimbo iyoyo sezvatakaita paglenview 8 paiva nemotikari dzakawanda dzinenge dzichibva kunana budiriro kunana glenview pane traffic yakawanda zvekuti hadzipe vana mukana kuti vacross so pasituation yakaita nge iyoyo panoiswa maraised pedestrian ndo yatakaisa tikaisa futi marumble street ayo maspeed calming measures ekuti motikari ichasangana nezvinhu zvakawanda zvichaita kuti imire itore nguva isina kukrosa izvi zvichapowo vana mukana kuti vaite sevakrose
programu yamakatanga iyi kuglenview 8 primary yakagamuchirwa sei
muthe last 3 years tarasikirwa nevana vanosvika 8 uyezve tine anonzi manemis evana vanenge vachipota vatsikwa nemoto saka ndo zvakaita kuti pave neimpact yakakura vanhu vemucommunity kunyanya vanonyanyoshanda paarea yeglenview ndo vakafara kwazvo nekuti ndo vaisangana nemaaccidents mwana akatsikwa ndo vanokasika kubatsira pakaitika accident ndo vanokasika kurespond so ivo vakatoigamuchira programu vakatoti aiwa tichaedza kutaura nevanhu vemabhizimisi vari muarea kuti vasapoti ndopakapindawo mamwe makambani mahombe ari muareawo vachisapota
tava kuenda kumberi uko tingaona chirongwa ichi chichizara munyika here urongwa hwenyu hwakamira sei
tanga tingati mugore ra2024 ratava kuti pinde tine application yatagadzira inotipa ma high risk location kuti tinenge takuziva kuti zvikoro zvese zviri muZimbabwe zvikoro zvine ma high risk location ndezvo izvi zvichatibatsira kuti tichilobha kana kuti tichibatsira pakucreate policy.
Vamakliyo mapfumo vesangano reSafe Schools School Zones Zimbabwe vachitaura vari parunare muHarare naTambuka Ncube weStudio 7. Kurwisana pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi panguva iyo mukuru wesangano rinopa rubatsiro muAmerica reUSAID amai Samantha Power vazivisa kuti sangano ravo riri kuwedzera mari yekubatsira nemari inosvika $21 million ichashandiswa mukutsvaga chikafu pamwe nemishonga munzvimbo yeGaza neWest Bank panguva iyo hondo iri kutsviriridza. Vamwe vachabatsirwa ndevari mudunhu reMiddle East vari kusangana nematambudziko nekuda kwehondo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Simbiso Ranga.
Chandinoona ndechekuti nyaya dzeutano hadzisi kunyatsa kufamba zvakanaka muGaza nepamusana pekuti zvipatara hazvisi kushanda, hazvina mishonga uyezve hazvikwanisi kuopareta, zvimwe hazvina magetsi kana mvura yakachena. Saka izvi zvinokonzera kuti zvirwere zvinotapuriranwa zvipararire muGaza.
Panguva yehondo zvirwere zvipi zvinowanzopararira patinoona pasina mishonga sezvatiri kuona zvichiitika muhondo iyi pakati peIsrael nechikwata cheHamas?
Zvirwere zvinobatwa munguva yehondo Marvelous zvinosanganisa izvo zvirwere zvematinoti maviral illnesses anotapuriranwa, koita iwo magastrointestinal illnesses zvinhu zvakasanganisira vana cholera, typhoid, koita vana COVID vatagara tichiona ava nokuti vanhu havasi kuwana pokugara pakakwana, zvipatara hazvisi kukwanisa kurapa vanhu nekuongorora kuti zvirwere zviri kupararira ndezvipi nenguva inenge ichitarisirwa. Saka izvi zvinoita kuti zvirwere zvirambe zvichipararira nenguva shoma shoma muruzhinji rwevanhu.
Takamboona Israel ichimisa hondo kwemazuva mashoma. Tingaone izvi zvichiitika zvakare here kana kuti zvii zvinofanira kunge zviri kuitwa kuti hondo iyi imbomiswa tione zvikwanisiro zvichiendeswa kunzvimbo kwairi kudiwa?
Chiri kuitika paMarvelous ndechekuti maorganizations akaita sana United Nations nedzimwe nyika dzinosanganisa vana United States ne maEuropean governments nevamwe zvinosanganisira maAfrican governments vari kukurudzira kuti hondo imire nekukurumidza kuitira kuti vanhu vawane rubatsiro kuti that humanitarian aid ikwanise kupinda muGaza. Saka chandinoona ndechekuti this effort icharamba ichiitwa every day nekuti vanhu vari kurasikirwa neupenyu vasiri kuwana medical support yakakwana. Saka veIsrael vane kutarisa kwavari kuita kuti hondo isvike pane rimwe danho kuti vamise hondo, vekuHamaswo vanenge vakamira kwavari. Asi ndinoona sokuti maefforts iwayo ekuti humanitarian aid irambe ichipinda muGaza achaita kuti hopefully tive nemore mapauses kuti rubatsiro rupinde muGaza.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations rinoti iro pane vanhu vazhinji vawanikwa ivo vachibviswa munzvimbo dzavanga vari kugara vachiendawo kunogara kune dzimwe nzvimbo dzakamanikidzana. Izvi zvinokonzera zvirwere zvakadii panguva ino yehondo? Takatarisa hondo iyi iri kuitika pakati peIsrael neHamas.
Chinozoitika Marvelous ndechekuti vamwe vagara vane zvirwere zvavainazvo zvinoda mishonga yekuti varambe vachitora zvakaita sana diabetes, zveshuga neBP. Izvi zvicharamba zvichikwira nekuti vanhu havana mishonga nekuti havana kugara pakagadzikana.
Nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu makumi mashanu vakaurayiwa muEthiopia mwedzi wapera kwangopera mavhiki maviri kubva nhaurirano pakati pehurumende nevakaipandukira dzatadza kubudirira. Sangano rinoti rakazvimirira asi richishanda nehurumende reEthiopian Human Rights Commission ndiro rinoti veOromo Liberation Army vakauraya vanhu gumi nevadomwe mudunhu reOromia asi hapana kuziviswa kuti ndiani akauraya vamwe makumi matatu. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa urongwa hwekuunganidza mari huri kuitwa nesangano reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA kuburikidza nemabiko ari kuitwa nemusi wemugovera. Sachigaro wesangano iri vaJona Masia vanoti mari ichaunganidzwa pamabiko aya ichabatsira vamwe vari muZimbabwe nevari muno muAmerica. Kati nzwe huru kuro ya vaita na Jonga Kandemiri wa Studio 7.
Urongwa huru kuitwa neboka re COSDA, Coalition for Zimbabweans in the DC area. Urongwa huru ndewa kutitungani zemari ye kubatsira vanave zvikoro kuma university, watiru kubatsira muma high school. Saka isusu tinongo wana mari kubva kuchamwari dzedu dzema Zimbabweans zinenge chitibatsira patinoita mitambo. Chikuru chatiri kuunganidzira mari inyaya yemafizi evana. Mafizi ekuZimbabwe akakwidzwa tingati kubva pa temu yapera iyi. Vana vedu vazhinji vatinosponsa vanga vatori nezvimwe zvikwereti zvakazongomuka nekukwidzwa kwakaita mafizi nezvimwe nevanogara pachikoro maboarding fees. Saka tingati ndo nyaya yanyanya kuita kuti temutambo uyu titsvage mari kushamwari dzedu uyewo chikafu nemabhuku nezvimwe zvakadaro zvavanenge vachida kushandisa. Saka tinovimba kuti shamwari dzedu dzichatibatsira.
Vana vamunobatsira ava vari kuzvikoro zvipi vaMasia?
Pari zvino tine vana vatagara tichisponza vari pa University of Zimbabwe, Midland State University, Nasty, Nekuchinoi, nemamwe high schools etinawo. Saka ndo vana vatakanangana nawo ivavo kuti tivabatsire vaenderere nezvidzidzo zvavo. Hungu pane vamwe vanozojoinawo vanounzwa nevamwewo kuchirongwa chedu asi avo tinozogara pasi totaura. Asi pari zvino tine vatakanangana nawo.
Saka muri kubudirira here kuwana rubatsiro rwamunotsvaka uyu?
Vana veZimbabwe vanodadisa, vari kutitsigira chaizvo. Tingati patinoita mitambo yedu yekuunganidza mari tinoita karongawo zvimwe zvinoita kutiwo vanakidzwewo. Tinenge tine chikafu chinenge chiripo, mimhanzi nemamwe marafos netumwe twatinenge tichiita. Asi vari kutsigira chaizvo. Tinotenda mhuri yeZimbabwe kunyanya vanhu vari munzvimbo yemu DMV muno mutingati Virginia, DC, West Virginia neMaryland. Aiwa, vari kuuya vachitibatsira chaizvo.
Zvii zvamuri kuvimbisa vachauya kumabiko enyu iwaya?
Vachange vachiuya kumabiko edu ngavatarisire kunakidzwa nemimhanzi nechikafu chekumusha chaicho tine vabiki vedu vanogona chaizvo. Uyewo tine marafos kana vanomwira mwira zvinenge zviripo zvinomwiwa. Vanhu vachange vachifara chaizvo.
Saka vanoda kubatsira vanokubatai sei vaMasia?
Kana paine vanoda kubatsira vanogona kuenda pa www.cosda.net pa website yedu votonyoresa kana kungotumira mari yavo kuti handiri kuuya kumutambo. Uyewo tinokurudzira kuti munogona kungouya chero musina kunyoresa, ngouyai. Pane patakakanda pamagrupu pamaWhatsApp group munoona kuti urongwa hwacho hwakamira sei. Aiwa, kuchange kuchifariwa nemugovera.
Awo vangawari sachigaro vesangano rezvaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica recorder vaJona Masia vari parunare muno muAmerica kuVirginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateriri musakanganwe chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kuverenga tiri kutaura nezvenyaya yezvirango zvichatemerwa vanonzi vari kubirira sarudzo muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Tabuka Ncube munhau dze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.